mugari womasingo amayuda sandavati matambudziko akaita sekushaya kwakwe magetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa Krismasi yegore rino hapana kunakidza kwaichaita nekuti tatambura tisamuchepe tiri kuora mumatizi kupfungidzwa nokushaya kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero, tinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atinirwa nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari vecombined rural residents association kana kuti CRA varubert akili vati pasina magezi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi wekisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji kumhemberero kisimusi nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kuparidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati vachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Christmas iyi ive Christmas yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscott kugweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanira kunge vachifara.
Christmas yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadziri kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvakakowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa naona vagari nokuti magezi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMatsitengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magezi nemvura kuti kisimusi itambike zvakanaka.
Aisa gare kubikita hakuna kisimisi yatingati ine musoro irikuzoitika nekuti zvino vari kuti hatina magetsi ekupomba mvura vezvisa kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma kisimisi ino kungova mazuva achangoverenga kuti takapfuura musi wa 25 December iri zuva rekisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezvisa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuti adambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikungoedza kumboengeja zvese apo nepaa pari zvese yatingotipawo mapromisi kuti kana zvizvavo zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezvesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatadzana nedambudziko remagetsi asi vati matanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogayirwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisandaona kuchevachevwa kwakaroti hatiwakanzurwa pasinzi madaro chanivhesiketa tonyora toita statement uye go through statements kuti uinvestigate kuti ndikomende pane nyaya yasatanzwa vasatombokomplena kwatiri makanzuro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto munyika vasota zvemu sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi wekisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zvese kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu rekariba uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo zvese iri kutotarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.